zvaanga aenda pazororo ivo vamunangagwa taachitarisira kuti vakabata matomu vachiwenga ndivo vaigona kunge vachiona ivo vanhu vekupresidential advisory council zva nekuti kana munhu aenda pazororo unenge achimbofurwa nemhepo abva pabasa. Saka zvinangoreva kuti izita chete rekuti vaenda pazororo havo, asi vanenge vachingova muhofisi, ndo zvazvingareva kudaro. Saka muchidimu ndo maonero aningangoita iwayo panyaya yekuti mutungamiri wazosangana nechikwata chevanomupa zano asi akaenda pazororo. Saka zvingangodero ndo maonero atiri kuita kuti ingangowazita ari kuti pazororo asi basa rinoramba ripo. Ai, zvagara zvakangodaro zvazvo. Kunyange munhu uri pazororo, basa raunenge uchiita rinoramba riripo. Kuda dzimwe nhambo vanogona kunge vambokumbirwa vamunangagwa navachiwenga kuti vambosangana nepresidential advisory council.
Saka izvi zvinosiyawo papi vachiwenga nebasa ravainaro rekufanira kubata matomu?
Kuda zvingangotadza sekuti vari pahavo, asi tinoziva kuti nguva yakareba vanga vari kuchina zvevachiwenga vachimboita zvovhwere. Saka tingangofungidzira kuti kuda dzimwe nhambo munhu ari kukamhina uye munhu anga asingazivi chaizvo chaizvo zvanga zvichiitika kwenguva inodarika mwedzi mitanhatu. Saka zvingangoreva kuti vachiwenga vanenge vachibetserwa navamunangagwa vari pazororo kuita basa rokutungamira nyika. Ndo zvazvingangoreva.
Tinoonawo kuti musangano uyu, Dr. Zembe, wanga uchinzi ndewekutarisa kana kuronga gwara ringafambwa nehurumende muzvirongwa zvayo mugore rino ra2020. Zvii zvamungatarisira?
Hatingaprofiti hedu kuti zvingabuda zvii, asi kana tikatarisa zuro tinoona chose kuti tafamba nguva yakareba presidential advisory council ichingoripo, asi munyika musina zvinhu chaizvo chaizvo zvabatika kuti nyika ibude mumatambudziko makuru ainayo. Tinotoona dzimwe nhengo dzepresidential advisory council dzakatogunun'una pachena sokuti izvo kuda zvimwe nhambo zvimwe zvavaitaura nezvavanotaura hazvisi kutorwa zvichipinda mukutungamirwa kwenyika maererano nokuti hatisi kuona matambudziko eupfumi hwenyika achigadzirika, hatisi kuona matambudziko ezvematongerwo enyika achigadzirika, hatisi kuona matambudziko ekodzero dzavanhu achigadzirika, hatisi kuona matambudziko amabasa kuvanhu achigadzirika, hatisi kuona mabasa ezvemari yamagetsi nemvura achigadzirika munyika muno. Saka zvino vazhinji vari kutaura kuti saka havachazivi kuti presidential advisory council yaiudza mukuru wenyika china iyo, nokuti hatizivi kuti presidential advisory council inenge yakabayira zano rokuti kudii uye kuti mazano ayo ari kutorwa here. Zvinotaridza kuti kana vanga vaine zvimwe zvavakataura zvaigona kubatsira nyika, zvavakaudza mukuru wenyika zvinotaura kuti hazvina kutorwa nokuti hapana chanaka.
Ivo vamunangagwa vanonzi vaudzawo musangano wavo wepresidential advisory council uyu kuti vanotarisira kuti gore rino ra2020 richave gore rebudiriro. Mungaona tichibudirira here izvi?
Pasi apa pahwaro handioni paine hwaro hungaunza budiriro iyoyo, nokuti budiriro inounzwa chete norudzi rweZimbabwe runenge rwaenda kubasa, vamwe vachibika fume vachitungamirira nezvemabasa, vamwe vachishanda. Handioni paino hwaro hunogona kuti paite chirikiriki makambani achifomiwa achiita mabasa, vanhu vachipinda mabasa zvokuwirirana zviya zvokuzi heyo rudzi ruri pabasa. Handioni zvichiitika izvozvo. Tiri kuona kugeda geda kwemene kuchinyanya, matambudziko achinyanya, mabhizinesi anga aripo namakambani achitodona. Nokuti mukatarisa nyaya chaiyo chaiyo yezvemari, mari inofanira kuvapo iite seropa rebhizinesi, asi hamazvemari zvose zvakakanyana kanyana, hapana chiri kushandika nacho muzimbabwe.